Zvataurwa neUnited Nations tinozvigashira nemaoko maviri, but tinoda kuyeuchidzawo United Nations kuti izvi ndo zvatagara tichitaura kubva kudhara, kubva makore akudhara mugaba achiripo, kuti aiwa hurumende yedu yagara ichizviita kudhara, asi zvatora makore kuti United Nations izvione kudai. Asi sezvo vazviona, isu tinokurudzira isu vetadhi kuti aiwa tisagara tichivakumbira kuti pindirai vanhu vasati vauraya, pindirai, hurumende iyi iri kukomba, iri kutsanzira, iri kupinda mune zvese ichitidzvanyira ichitiuraya. Pari zvino tinokumbira kuti aiwa yasvika nguva yekuti vachiconsider mapeacekeeping forces kuzimbabwe, nokuti sekurohwa kwataita nevanhu mawandiwa vakaita vakarohwa, vakaurayiwa nevakasungwa. Saka tachikumbira kuti mapeacekeeping forces aya vane mahelmet eblue vachipindawo muzimbabwe, vatidzivirirewo kwenguva yakatiwo, kana zvichiita 6 months kana gore, vachiona kuti tagarawo sei tichikwanisawo kuprotestawo vachitionawo.
Pati asvika apa zvekutaurirana zvichabatsira zvakadii apa?
Zvekutaurirana izvi zvakagara zvisingabetseri kuhurumende yedu yezanupf. Tinozviziva, takambozviita kuGNU vatavo mbeki vakapindira, vamugabe vakadzoka futi papawa, vadzoka futi papawa vangoti gare gare kwegore vatanga kubvisa vaya vavambenge vakabvumirana navo. Saka ichiongori chinzira chitsika chebatero rezanupf kuti chero tikabvumirana chatabvumirana nhasi tatasungana chisungo nhasi, mangwana vanopandukazve vakuti aiwa izvi zvava zvegore rapera izvi.